nyanzvi mune zveutano amai muchamuka muri vanoti mwedzi wachivabvo wakakosha zvikuru kumadzimai sezvo uchivayeudzidza nezvakanakira utano hwavo.
Ongororwa utano zvinobatsira kudzivirira zvirwere uye zvinobetsera kuti kana pakaonekwa kuti pane chiripo dambudziko iroro rinokwanisa rokurumidza kugadziriswa. Saka zvinongokurudzirwa kuti madzimai aende kunoongororwa kensa yemumazamu, oongororwa kensa yemuzvibereko.
Mumwedzi uno madzimai anokurudzirwa kupota achigwinyisa muviri yavo, kubayiwa nhomba, kudya zvinovaka muviri uye kuvhenekwa zvirwere zvakaita sezvegomarara, zvemoyo, zvekukanganwa nezvimwewo. Vachipawo pfungwa dzavo sachigaro wekomiti inoona nezveutano mudare reparamende Dr. Ruth Labode vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti madzimai awane zvikwanisiro zvinovapa utano hwakanaka.
Madzimai vanofanira kuti vave tomwa kana vasingade kuita mwana, voona macontraceptive kana vakaita nhumbu, vachirwara zvinhu zvakaita sana diabetes vaonewo kubviswa kudisaida kuti nhumbu iyi ingandiuraye igipwe. Vaonewo zvekutestwa zvemakansa, maservices akadaro anovapa upenyu huri raiti.
Asi vati madzimai munyika aone kukoshera kwemwedzi uno weutano hwavo sezvo kodzero yeutano iyi isiri kuzadzikiswa nekuda kwematambudziko ari munyika.
Hurumende uchirarama uchistruggle every day kutsvaga mishonga, kuchengeta mhuri, hapana health yemukadzi muna mei.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mugari wekuglenview Joyly Nyachuru ati kunyange dzimwe nguva madzimai achivhenekwa pachena, dzimwe nguva hazvina zvazvinobatsira nekuti vano tadza kuwana mishonga.
Dzimweni dzenguva mikana yekuti vaongororwe kuti vanazvo zvirwere izvi inogona kuwanikwa pachena, asi kana achinge azobatwa ine chirwere ichi paanoudzwa kuti mabawanikwa mini cervical cancer, mawanikwa mini breast cancer, zvikwanisiro zvekuti achinge achirapika hazvichawanika nekuda kwekuti mitengo yazvo yave kudhura.
Mumwe mugari weMarare amai Chipo Chingozhoro vatiwo shuviro yavo ndeyekuti hurumende ipindire kunyanya kuzvirwere zvinobata madzimai kuti vawanikwe vachibatsirikana panyaya dzezveutano.
Tiri kukumbirawo kuti dai hurumende yapindirawo mukati mezvirwere zvinowanikwa nevanhukadzi zvana breast cancer, cervical cancer nevakadzi vari positive, kuti dai yamiririrawo vanhu vakaita saivavo vavapa zvipatara zvinosvikirika.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujizi vati vanokurudzira madzimai kuti aende kuzvipatara vachiti rubatsiro rwose rwavangada runowanikwa kuzvipatara.
Asidendeti yavanodairwa kuzvipatara, kumakliniki, kumamusha kusvika kumacentral hospital.
Kucherechedzwa kwekukosha kweutano hwamadzimai kunotanga musi wa8 Chivabvu, rinova zuva rekupembedza mabasa anoitwa naana mai kana kuti Mother's Day, kusvika pakupera kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.